to go gliding in the one horse sleigh.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 16, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti izvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa The Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kuchitungwiza mangwana. Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kumiswa kwekupambwa kwevanoonekwa sevanopikisa hurumende. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa nzvimbo dzichange dzichigarwa nedare richatambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection renomination court nemuvhuro unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change razivisa kuti mutungamiri waro vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vebato munhandare yeChibuku mumusha wechitungwiza mangwana. Musangano uyu uri kuuya panguva iyo bato rinopikisa iri riri kutarisana nematambudziko ekudzingwa dzingwa kwenhengo dzebato iri muparamende pamwe nemakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu. Sondorino komiti yepamusoro-soro yebato iri yeCitizens National Assembly yakagara yakabuda nezvisungo zvinosanganisira chekuenda kuvanhu kuti bato iri rinzwe kuti robuda here muparamende nemumakanzuru kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemusangano uyu tabata mutauriri weTRCC vaPromise Mukwananzi.
Hongu ichokwadi mutungamiriri Advocate Nelson Chamisa achaita musangano mukuru musi weSunday kuchitungwisa kumusha wevanhu kuchange kuchitaurika nyau yeway forward panhau yekuti tofamba sei patasvika nhasi. Uchange uri musangano mukuru, munhu wese anokurudzirwa kunge aripo achiona mbune zvichaitika ipapo neutungamiriri waAdvocate Nelson Chamisa uchange uchiparurwa for 2024.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa kuti zvichataurwa navachamisa pamusangano iwoyi wamuri kuti mukurukuru uyu wamuri kukoka vanhu vese?
Mutungamiriri Advocate Nelson Chamisa achaparura urongwa hwemusangano neruzhinji rweZimbabwe takanangana nekunogadzira nhau yekuti Zimbabwe igadzikane, Zimbabwe iite hurumende yeruzhinji iri pamutemo. Semazivira ava kuita nyika yese, hurumende iripo haisi pamutemo, haisi hurumende yeruzhinji, haisi hurumende yakasarudzwa. Saka pachaparurwa urongwa yekuti kubva pano tichienda kusvika taita hurumende yeruzhinji tichafamba sei, zvinhanho zvichatogwa. Ichange uri musangano wakakosha wekuti munhu wese anofanira kunge aripo achizvinzwira ega, achizvionera ega mafambiro achaita ndima yekuti Zimbabwe isununguke.
Bato renyu rakavimbisa kuti richange richinzwa pfungwa dzevanhu kuti motora matanho api kuenda mberi tichitarisa matambudziko ari kusangana nebato renyu pari nhasi. Mukana here uchashandiswa navachamisa kuzivisa veruzhinji kuti mamira papi?
Urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu nekuzeya zvabva muvanhu huri kutoitika mukutaura kudai, so zvakawanda zvabva kuvanhu. Tiri kunzwa miono yevanhu, mazano evanhu akasiyana-siyana. Tinozvikudza, tinozvitambira, tichizeya, tichiona kuti gwara chairo chairo nenzira chairo inoti sita ndoda kuenda ndeipi saka zvese izvozvo zvichaparurwa nemutungamiri advocate Nelson Chamisa musi weSunday kurally ichaitwa kuchitungwisa yakakosha zvikuru munhu wese anofanira kunge aripo ipapo
pane nyaya iri kunetsa vamukwananzi yekuti nhengo dzenyu dzobuda here kana kuti kwete muparamende inyaya ichakurukurwawo zvakare here apa
zvese zviri kutaurwa zvemuparamende nzira ichatogwa ndeipi zvichaturiwa zvese nemukuru wedu advocate Nelson Chamisa.
Tinombonzwa muchichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa. Uyu musangano mapiwa mvumo here kuti munge muchiita nemusi wesvondo?
Mapurisa atipa mvumo yakakwana yakajeka yekuti musangano uitwe musi wesvondo kuchibuku stadium musha mukuru wevanhu musha wechitungiza kuchange kuchi address advocate Nelson Chamisa. Saka vanhu ngavasatya, ngavave vazvinzwira, hanzi chiri muchisaka saka chinozvinzwira. Ndo mukana wacho wekuuya muchinzwa president venyu advocate Nelson Chamisa vachitaura nenyika vachiparura urongwa hwekuti tinofamba sei kubva panapa kuti tidzose utongi hweruzhinji hwakasarudzwa nevanhu musi wa23 August 2023. Vanhu vedu ngavasaita mhaka nezvese zviri kuitwa izvi, mahumba ari kuitwa munyika yesvaya tiri kuzomapedza. President Nelson Chamisa vachaparura chirongwa chichatiendesa kuhurumende yeruzhinji, hurumende iri pamutemo, hurumende yevanhu, hurumende ichagadzirwa kuti nyika ifambe zvakanaka.
Vanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vapuremisi mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights vadzikamai bere vari kukurudzira hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe kuti dziremekedze kodzero dzevanhu sezvinokurudzirwa mugwaro reUniversal Declaration of Human Rights. Vabere vanga vari muno muAmerica umo vanga vachipinda musangano mukuru wekuzeya pamusoro penzira dzingashandiswe mukuchengetedza kodzero dzevanhu pasi rose. Vanoti sesangano vari kushoropodza zvikuru kukwira kwehuvando hwevanhu vari kupambwa nekuitwa kafira mberi munyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Muno muAmerica tafambira mhemberero dze75th anniversary yegwaro reUniversal Declaration of Human Rights riri kupembererwa pasi pose.
Muri ipapo takatarisa nyaya iyoyo yekupambwa kwevanowanikwa ivo vachiita zvematongerwo enyika. Muri kuwanikwa imi seZim Rights muchishanda nenyaya iyi?
Inyaya yatava nenguva tichishoropodza nyaya dzekupambwa kwevanhu mukarangarira musi wa21 September iro gore rino iro takabuditsa gwaro rinonzi iro State of Peace Report, iro rinotaura kuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya yatinoti muchirungu iya insecurity. Kutya uku kunokanganisa maitiro avo panyaya yekuti vange vachiratidza kodzero dzavo zvakanaka. Totora semuenzaniso, kodzero yekuvhotera munhu waunoda wakasununguka. Ungazviita here kana uchitya kuti kana wabva muballot box unozopambwa wotsakatika? Kana kuti totora zvekare kodzero iya yakaita seyekuratidzira, ikodzero iri mubumbiro redu iri. Ungaiita here kodzero iyoyo kana vakakupoteredza vese paine nhau dzekuti ninge akatsakatika, ninge akapondwa kwakati? Saka izvi zvinopinza kutya muvanhu vazhinji, vozotadza kuti vange vachiita kodzero dzavo zvakanaka. Saka inyaya yatakashoropodza muState of Peace Report, inyaya yatakashoropodza pakapambwa kukapondwa vatapfumanei, inyaya yatakashoropodza pakapambwa vangadzure, inyaya yatakashoropodza pane vose vanoramba vachingopambwa tichiti nhau yekuti vanhu vanopambwa vachitsakatiswa inhau isingafambirani nechisungo cheUniversal Declaration of Human Rights. Saka musangano watanga tichitoita kuNew York weManifesto andiri kutaura iwoyuyu, tiri kutonyanya kushoropodza mamember states veUnited Nations, avo vanowanikwa vachifanirwa kunge vachidzivirira chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights, asi ndo vanowanikwa vari pamberi pekubvarura-bvarura gwaro iroro nekuda kwekutyora kwavanoita kodzero dzevanhu.
Zviri kutambirwa here nevatingati hurumende yemunyika pamunenge muri kuita kushoropodza uku?
Havabvume, hurumende zhinji havabvume kuti ndivo vane mhosva iyoyi. Ndosaka tichiramba tichisimudza izwi redu pamusoro-soro.
Vanga vari mkuru we Zim Rights vadzikama ibere vachitaura namafilas Musanganya wewe Studio 7 vari muno mu Washington DC muAmerica. Zimbabwe Electoral Commission yazivisa kuti sarudzo dzebyelection dzekanzuro yeguta reVictoria Falls dzaifanirwa kuitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya muward 9 neward 11 dzakanzurwa. Zeki inoti izvi zvakonzerwa nekuti bato rakanga rakanyoresa kuitwa kwesarudzo rakonzeresa kuitwa kwesarudzo idzi rati harichaenderera mberi nekudzinga nhengo dzaro dzekanzuro. Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezo chabangu ndo vakanga vazivisa kuti vadzinga makanzura aya. Komisheni yezeki yazivisawo kuti dare renomination court iro richange richitambira mazita evanhu vachada kukwikwidza musarudzo dzemabyelection eparamende nekanzuru achaitwa musi wa3 kukadzi gore rinouya richagara nemuvhuro unouya mumatunhu ose achange achiitirwa sarudzo idzi. Sarudzo idzi dziri kuuya zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzemakanzuru nedzeparamende dzeCCC navachavangu. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi muGaza apo mauto eIsrael neHamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo vari kurwisana. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo paine kurudziro kubva kuvakuru vehurumende yeAmerica yekuti Israel ingonanga chete nzvimbo dzine vatungamiri veHamas muGaza pane kungobhomba nzvimbo dzese nekurwisana zviri kuitwa nemauto ayo. Mauto eIsrael anoti arwisa zvikoro zviviri muGaza City achiti inzvimbo dzanga dzichihwandwa neHamas. Kurwisana uku kuri kuuyawo apo Israel iri kuchema kufa kwezvizvarwa zvayo zvitatu zvakanga zviri muutapwa hweHamas zvakaurayiwa netsaona nemauto eIsrael achirwisa muGaza City. Kuurayiwa kwezvizvarwa zveIsrael uku nemauto eIsrael kwakonzerawo kuratidzira kwevanhu muTel Aviv. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
Vakandemiri, chinhu chisina kunaka chakashatisisa chokuti hondo yeHamas neIsrael iri kuramba ichienderera mberi nemhosva yekuti inoparadza upenyu hwavanhu. Mati vose vanhu vanoparara. Urudziro iri kuitwa neUnited Nations kuti hondo iyi imire ndinofunga kuti zinenge-nenge nokuda kwokuti iyo Israel inhengo yeboka reUnited Nations. Uku Hamas ichinova chikwata chinenge chichirwira chakamiririra vanhu vomuPalestine haisi nhengo yeUnited Nations. Asi iyo United Nations muna 1974 yakapa chinhano kana kuti chitambi chomuongorori wanoti permanent observer status kuPalestine. Saka izvozvizvi iyo United Nations inotova nenyaya isati yapera yokuti Palestine chimiro chayo choonekwa sei. Apazve Israel inhengo yakazara yeUnited Nations. Saka UN inofanira kuti itore nhano yakasimba kuburikidza nekuSecurity Council.
America iyo iri kutsigira Israel iri kukurudzirawo Israel kuti inge isingauraye vanhuwo zvavo pairi kurwisana neHamas. Muri kuona here Israel ichiteerera zviri kutaurwa neAmerica izvo?
Kurudziro yenyika yeAmerica kuIsrael ndinofunga kuti hachigoni kuti chiitike nokuti muhondo inenge yakapfekana-pfekana. Pane pasina mukana wokuti uto reIsrael rikwanise kuona nhingi kana nhingi kana nhingi nendava yekuti vanhu varwi veHamas vanenge vakapfekana navanhu imo muGaza imomumu. Saka kuti chaizvo chaizvo kurwisana kunange pakavanda vanhu varwi veHamas hazvigoni kuitika zvinhu zvakadero.
Tiri kunzwawo kuti iyo Israel yakauraya vanhu vayo vatatu vanga vari muutapwa hweHamas. Zvinosiya papi hondo iyoyi kuvana veIsrael?
Vakandemiri, hondo ihondo inouraya vanhu pamativi ose anenge achirwisana. Chombo chakandwa chinouraya hachizoshari kuti uhupenyu hwemunhu wechi wekuIsrael, uhupenyu hwemunhu wekuPalestine kana kuti wekuHamas. Saka chinongoponda chombo chinouraya chinongouraya chisina kusvetuka vanonge vari vedivi revakanda chombo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nekuona kushoropodzwa kuri kuitwa budget regore rinouya ravakatura mudare reparamende mwedzi wapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanonzi vave kuronga kuderedza mimwe mitero nemari zvavakambenge vazivisa zviri mubudget iri. VaNcube vanonzi vari kuronga kuderedza mari dzichabhadharwa pamatoll gate nezvikamu 50 kubva muzana, kuderedza mari dzemagwaro ekufambisa kubva pamadhora 200 kuenda pamadhora 150, uye kuti mitero wedzimba dzinokosha mari inodarika 100 rezviuru zvemadhora ubhadharwe chete nevanhu vanenge vaine dzimba mbiri. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvine chitsama zvinonzi zvichatarisiswa pachazoburiswa budget rekupedzisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vamutuli vatore danho iri rokudzasa zvavakavambokwidza zvinosanganisira mapasports namatoll gate fees, nokuti zvinenge zvinozotoita kuti zvinhu zvose zvomuzvitoro zvikwire nokuti zvichapfuura napamatoll gates zvinhu izvozvo. Saka zvimwe zvacho zvinotofambirwa mhiri kwamakungwa kana kunoodhewa kunana South Africa yekuona mapasports. Saka zvinhu zvakanaka zvavaita.
Munoona here bhajeti riri kurivhaiswa here richizotambirwa neveruzhinji tichiona kuchema chema kuri muvanhu?
Maonero andinoita ndokuti kubvira pakutanga pavaita bhajeti racho panoratidza kuti munhu usingatereri vanhu vaidero vakanga vakagara pasi navamwe vanhu vasati vaita bhajeti iroro vanzwe kuti zvavachazopresenta kubhajeti zvinoenderana navanhu here, noruzhinji rwavanhu rweZimbabwe runotova runotonetseka kuwana chauviri. Saka ike zvino kuti vati vadzase hongu zvakanaka, asi zvinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe hushaiwe chivimbo nehurumende yeZimbabwe kuti apa yamboti izvi ndo zvinofanira kuitwa, yozoti atazonzwa. Saka ngatichidzaka kovaidi kugara vangozvinzwa nechekare, kuratidza kuti ihurumende yavanhu inoterera vanhu inoita zvido zvavanhu.
Iri danho ringatarisirwa here kune zvose zvakaziviswa zvine mitengo iri pamusoro yanga ichichemwa nayo neveruzhinji kusanganisira zvikuru kumitero uku?
Ya, tine tarisiro yokuti kudzakisa kwaitwa navamutuli pabhajeti iri kuchange kuriko kudzakiswa, kuchaitwa zvizhinji sezvavakava vati zvinofanira kunge zvichibhadharwa mutero kana kuti zvichidhurira vanhu, nokuti kungodzasa kwavaita kunobva kwaratidza nyika yose kuti hongu vanoteerera. Saka kana vachida kuti hurumende inge ichiumba chivimbo kuvanhu vomuZimbabwe, vanofanira kunge vachidzaka kusvika padanho rokuti bhajeti riri kutambirwa, nokuti ibhajeti richange richitora kuvarombo chaizvosa vanotova vasina zvavainazvo. Saka vanhu vachazenge vopedzisira votsvaga nzira dzokunzvenga mitero iyoyi, zvinova zvisina kunaka. Saka zvavaratidza kuti vanonzwa, vanoteerera, vagoita zvavanenge vakumbirwa kuti vaite, vanofanira kuramba vachiita izvozvo kuti pange pachinge paine chivimbo chokuti ihurumende inoteerera vanhu, ihurumende yavanhu, ihurumende inoshandira vanhu, zvekare ihurumende ine chivimbo chokuti vanhu vange vaino upenyu hwakareruka kwete kuti upenyu hwakaoma. Saka ndovimba kuti vacharamba vachiteerera vanhu, kana kuti atinoti mastakeholder ose zvavo, vanhuwo zvavo vamabhizimusi nevamwe wokumapazi akasiyana-siyana votererwavo zvichemo zvavo, bhajeti rosvika padanho rokuti iro rinozopasiwa kuti ngarichipfuurira mberi, nokuti hazvinaki kuti paite makakatanwa nyika inenge ichidzokera shure.
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ino kuchingamidza ine mufaro vateereri tanopa chirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Sipo Gumbo avo vanova ivo nekambani yavo yavakatanga muno muAmerica inonzi Yangu Beauty uyezve vaine rimwe sangano rinonzi Munhu Inc. Iro vanoshanda vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe nyanya vana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekupedzisa zvidzidzo zvavo muzvikoro. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti sei makafunga kutanga makambani aya anoti Yangu Beauty neMunhu Inc.
Pane Yangu Beauty ndakanga ndichineteka nekuwana mafuta akanaka kuti ndizore ndairiyekta ndaiti ndikazora ndobuda mapfunzo akawanda. Saka ndakatofunga kuti pandaikura kumusha kurohwero ndachikwanisa kuratidzwa nambuya vaindiratidza mafuta ekuzora akanaka. Saka ndakanga ndati rega ndifunze kuna nasizi kuti mafuta aya taimawana papi taimawana sei ndozvakaita kuti ndiitangise kugadzirisa mafuta aya.
Makatanga kambani iyi rini?
Ndakatanga yandingati research na 2015 but tibude neproducti chaiko takazoita na 2016.
Makazotanga kuti muchitanga kutengesera vanhu rini?
Ndakatanga muna 2016 kuna na June 2016.
Makange mapinda muzvirongwa here zvaikudzidzisai kuti munotanga sei mabhizinesi nyanya imo muno muAmerica?
Ndingati ndiri trained in business administration, that was my master's. Saka kuti ndikwanise kuita project ndakashanda ne cosmetic chemist uye baba vagumbo pharmacology. Saka takashanda indikishanisawo zvekumusha traditional side iwowo nepharmacology yavo nachemistry vachindibatsira kuti tinyatsoita zvakanaka.
Zvamunoshandisa izvi zvekumusha ndezvipi uyezve munowanikwa muchinozvitora kumusha here kana kuti zvinofamba sei?
Tinoshandisa mafuta anobva mumiti yakaita sebaobab. Ngati muuyu mhodzi dzachona dzinobudisa maoil mafura mhodzi dzachonawo maoil asi mafurawo isati yanyatsoita oil inoita kabata. So ndoyatoshandisawo maproducts edu. Tozoti robo iti tinoshandisa imwe extract from it. Saka mafuta mazhinji tinomatenga pane organization iriko kumusha vanoshanda nemadzimai vanokohwa manatsi achona vozomaprocesa isusu tozotenga mafuta kuunza kunoko. Pane maprograms akaderowo kusouth africa kwatinotenga mafuta aya.
Pari zvino muri kuwanikwa muchitengesa mafuta aya kupi uyezve ari kutambirwa sei?
Mafuta tiri kutengesa muno muAmerica nokuti ndokwatakatanga ari kutambirwa zvakanaka nevanhu vatema vemuno muAmerica. Saka ndinoshanda nevamwe vanotibatsira kuengesa kuGeorgia asi tinotengesawo muwebsite redu renzi yangu.com. Totengesazve takapinda muchitoro chinonzi Newman Markets munomu. Saka totengesa munewmanmarkets.com nemuamazon.com tiri registered brand ikoko.
Tinoona zvakare kuti mune rimwe sangano ramuri kushanda muri kuZimbabwe rinonzi Munhu Inc. Sangano iri rinoita nezvei?
Munhu Inc. takaitanga hatova makore 20 years chaizvo ndokwatakatanga takaona kuti vana vanga vachaitirwa nevabereki nenguva yeeijiya vanga pasina nzira dzokuvabetsera kuti vapinde chikoro saka vazhinji vaiti kana vabereki vashaibva vana voenda kumusha kunogara naana mbuya saka vana mbuya vanenge vachitambudzika kuti vawane nzira dzokubetsera vana saka isu takafunga kuti zvingava nani wose vangobetsera vana takatanga tichingobetsera vana ne15 chaizvo asi pane nguva yatakatosvika kuti tanga takubetsera vana 1000 pagore saka takangodero kusvika iko zvino saka tinoendesa vana kubva kugrade 1 kusvika yunivhesiti totova nevamwe vakatogradisa
muri kushanda munharaunda dzipi pasi pechirongwa ichi chemunhu ingi
tine zvikoro zvakasiyana-siyana kubva ndingati kubva kwamutare kuenda kuchikoro chaiko matikuru dzakasiyana-siyana tirimo zvinoenda nekuti tinowana munhu anotibetsera here kutarisa vana ivavo asi vana hativaki yatingati orphanage kana no vana vanenge vachigara nehama isu tongobetsera ipapo paschool fees nemayunivhesiti
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro naDr Callisto Jokonya vanove muzvina bhizimusi uye vakambotungamira sangano reCZI tichitarisa matambudziko ari kutarisana nemakambani munyaya dzekupinza vashandi mabasa.
Zvaakunetsa isi ikonomi yedu haichakonzidzi vashandi inimo because vanhu vazhinji vese vaongorwana maprivate business avo saka vanhu vachaindi kutarisa vashandi vashandi vacho vatheminority they are probably just 10% of the people in the economy now the working class neve government otherwise kumwe kwese uko vanhu vaakuzviitira zvinhu zvako vanhu vaakutonetsa kuwana vokuimbuyoa because vanhu vanogona kungotora vanotengesa wei so the whole economy has become a market yangu vanhu vanongotenga uchitengesa tenga uchitengesa saka manufacturing iri kutambudzika nekuti haisi kugona kuwana kuritena maservisi saka zvinhu zvakatoipa handi kunyetsaba zvinoda kuti zvigadziriswe ndo pane nyaya huripa
saka zvingagadziriswa sei Dr Jokonya
isusu maonero edu hurumende ngaive nechido chokuzvigadzirisa and ine meshinari yokugadzirisa zvese ipapo ndo pane chikuru hakuna munhu anogadzirisa kunze kwehurumende kana hurumende yada kuti ngazvigadziriswe zvinogadziriswa overnight ndezvikuru zviri kunyika izvozvo
taimboonawo kuti nguva dzino dzemazororo ekisimusi tichipinda munyuye makambani aitombowana mukana wekuvhara vashandi vachienda kumamisha vachitozodzoka world yegoredzva yatodarika zvinhu zvatingatarisira hero zvichiri kuitika iye zvino nemamiriro akaita upfumi hwenyika
kutaura chokwadi handimoni zvizviyane kuitika kwakawanda varipowo vachiri kubetsera that tradition asi kutaura chokwadi hazvisiko zvino zvinotaura rokutoti ndoo nguva inoti munhu wese ngaatowana mukana inomati zvaiitika pakrismas mazvingosangana hazvizo zvaitika anymore vanhu varitoramba vachingomuka vachitengesa mukaenda usiku mutaundi umu munenge maakuitwa bhizinisi rechokwadi buy and sell iri siya saka zvinhu zvasiyana environment yasiyana ende ukasatodaro unosvitika ndiwe unotadza kusevenzera mhuri yako kana kuitapo saka chokwadi chiripo ndechekuti inini maonero angu hurumende inomukana wekugadzirisa zvinhu yogadzirisa yokurudzira manufacturing muzimbabwe ndokuti zvinhu zvibudirire ipo zvino munhu anongonotenga zvaada kunze kwenyika yachitendeka munhu hazvitwanhu employment asi zvinongova zvokuti unongomubva $1 kuthe next person handikumbuti zvingatipa development yechokwadi izvo ende kana kutekisa vanhu vakadaro kunonetsa panaka tekisi yakaanaunzwa rezvimu iripo yakutopenaliza vaya vane mapensioners nevane formal system yemabhizinesi vamwe vari kunze mustriti hapana chavanosafa havana chavanosangana nacho chavanongobhadhara kudai vhati kana zvatoita vamene
kweivo makanzuro ane danho here raangatorawo kuti awane mari kune vanenge vachizotengesa zvakaita seusiku avo
zvemakanzuro ito political mindfield haisi business haisi business ipolitical line ipatii saka zvese izvo zvinobva pagovernment iri willing to do it vanhu vaipuwa mavhenda sekifiketi zvese kubvira makare kare ndo zvinenge zvichida kuitwa izvi zvino waformaliza zvinhu but izvozvo handisi kuona zvichiitika kana zvichiitika zvinenge zvichiitwazvo politics yekuti uri uchipolitika usaine kuti kupomeswa kurudziki hazvisi kubatsira nyika kuda zvinhu zvinoitwa zvinoita kuti zvisunge nyika nyika ifambe nenzira yakarurama.
Mazwa kubva kuna muzvinabhizimusi vakaristo Jokonya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina Chris Gande.
Kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ziku 16 Mphalakazi 2023 ngoChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngiyakwazi ukuthi kuTwitter ngibela kunyamana ama social media kulomkhono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwana nabo abangekho kuTwitter.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubona kubandla le-TPC ngabe imvama kumbe injayelo yindlela nje into ejala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo uthiwa yimkhomba ndlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti, abantu bakamthwakazi sebekhathele ngeadministration ezanu-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcinisihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo eStanley Square kwaBulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Sixoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Chamisa liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Advocate Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo ngingafika ke khona ngale esigodlweni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani, abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika ke bayekuzwa imeseji ke eka-President Advocate Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siyangaphi, sizahamba njani, ama-problems nenhlupho esihlangana lazo ziza
manje amapolisa liwazisile njalo athini?
Amapolisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uye phambili basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare neChitungwiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labo Tendai Biti bayabe bekhona yini?
Wonke bonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TPC banxusiwe kulo mhlangano. Njalo ngomhlangano ovulekileyo esingathi ngesikhiwa yi-public meeting, wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona, ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi ngabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu, abantu bayaphambili ngomhlangano wabo, ofuna ukuhamba uzahamba, labaningi esingathi yi-majority ofuna ukusala uzasala.
Ye, manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuza khulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale?
Indaba yokuthatha impilo yabantu kuyaphambili. Remember mnewethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, asikhulumi ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo amasayidi wonke angu-4 emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana nabantu besizwa impilo yabantu endaweni ezitshiyeneyo elizwe lonke jikelele. Abazaphenduka-ke be-reporter back ukuthi abantu batheni ngendaba le. Ngiyakwazi ukuthi ku-Twitter lakunye amanye ama-social media kulo mbono oqhinileyo kakhulu okuthi siphume. Kodwa-ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku-Twitter abanganelisiliyo-ke ukuthenga idatha babe ku-Twitter, imbono yabo labo iqakathekile. Le abanye abangebe bengekho kuma-platforms lawa sibambanise ndawonye sesihluza ukuthi impumela yokuthi abantu bezimbabwe kanye kanye bafunani sibe yazi.
Lo-ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo, enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Welshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana e-X, uNcube uthe sonke lesi sikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methusele Moyo.
Ye, esikubonayo kubandla le-TPC ngathi yimvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapha. Khonokho nje ukuthi umongameli kazakayenza umhlangano kusukela zonke lezi zinto zenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengobukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Dade likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusasa nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzawona umhlangano, kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula, uzakhuluma ivangeli lokuthula. Kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo ojala ungene opposition wengxabano, uzakhuluma ingxabano uthi lizokungabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise i-leadership. Abambane labanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa, kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Welshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokhu?
Ye, ubethule kwesikhathi eside uProfessor Welshman Ncube, kodwa lobethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-TPC, ngoba kuvele kusukele kukhampenini bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adresa amarali. Kucatshana zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule, khathesi sezowabhubuka wakhuluma. And uyatsho nje kusitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto ngibakhokhela ngayo iphathi. Into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqiniso.
ziliqiniso yikho kulushupho khona phana ku TPC iparty yana yasuka ku MTC alliance aziyo party enja basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo bathi sebe ku TPC uChamisa wabajikela wathi yena ngiyedwa upresident kumbe champion in chief njengoba uzibiza kwakhe laba abanye abantu kazana abusoze kwafa kwaba kuhle khonoko kwabanye abantu yikho ke sesibona uprofessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje so ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abathayeli bendizamtshina basezwande kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayaxabana beseya phambili nxa becabana beseya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabukana phakathi.
Lo ke ngumnumzana nami Thuseli Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Icele lebandla le Mthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngabagcini sihlalo wababili abathi umnumzana Thembisani Mpofu lomnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kobulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla umnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxe lomnumzana Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga ababa Chris Gande twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisi zisiyenesiyene ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhomba ndlela rally the way forward rally abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ezanu-PF sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina as Mthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti sebekhathele ngendaba zabo TPC ezamadlwane abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa sokuyiproject abantu bayasitshela ukuthi we are now tired about that. So our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezano PF aso bantu abarespecta into ethiwa yi-election kumbe impumela ye-election ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism. So ukuya kuma-election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhombandlela rally yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla le-MRP libe strong babekwazi abantu bemathebelelini ukuthi yilo kuphela ibandla elizaba khipha e-Egipita libasa e-Canaan. Siza unpacker i-way forward umkhombandlela rally yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela i-democracy kuchiyene ngoba umuntu olwela i-democracy umuntu we-independent thina asikakhululeki. So our main agenda ikuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokhu okweZimbabwe lifanele abantu abalwela amalungelo thina we are fighting for independence. So umkhombandlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebelelini ukuthi bekhululeke yikuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gandhi sesiphile emapholiseni. Emapholiseni sile almost 3 weeks sesiphile irali esemthethweni irali eyazakalayo nengatsha zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela uDlamini. Irali eyaziwa ngama-CIO, irali eyaziwa ngamapolisa, irali eyaziwa layo ubaba lo wanotiwa ngu-Emmerson Mnangagwa uyayazi. So isemthethweni siyabe sise-Stanley Square but phakathi kwe-eholini yikho lapho
siyabe sikhona mhla ka 21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock.
Ngiyabo.
Lathi siyabonga mnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Wayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aqhuquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo, esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaqeqebuka kubandla elibusayo ele-ANC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wakhobe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela.
Okwezemaphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni, lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-agritech ezansi emandebeleni badise kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,113 esabelweni sezansi emandebeleni. Kude nyakatho yalesi sigaba kube basekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi zithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga okokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo, kwezinye indawo lingani lingafefezi, belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma. Izifuyo-ke seziyohamba ziphendela lolo hlumo, zihambe zigcwale iganga lonke, kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi. Ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha, ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lonyaka hayi basele hayi bebamba izandla. Ukufa zilamanzi okunatha, ziyahamba zisiya kachana, ziyatshontshwa zingathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla, bayatshontsha tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe. Sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwale nhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalaba abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amaroli ayehlala egcwele, kodwa ngathi kuyehlile sekukhonanyana khonokhu nje lalaba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane le ndlala embi.
Iproblemu esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu kakhulu kakhulu, amanzi, ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi, amadonki, imbuzi, inkomo, siyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa umfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Tshabangu.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli behlangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Tshabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso kawengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso soku qhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela. Umbono oyinhlamba futhi ongamanga, ngoba kwenzekanga lokho uNobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi, ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni kwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politiki yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakame njengomnumzana uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebe yakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi uLobhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzana uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, mncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube inhlamba, ube luthuko, njalo ube isibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lombangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka, kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imfanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akuna muntu wakwahlekisa ngobukhosi, akula muntu wakwahlekisa ngombuso, akula muntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Mawuhlekisa ngenkosi Bengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke kulungile, ngamahlaya, ngamakhathun, lokho abathi isathaya, abathi sarcasm, abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu. Bangaki abantu ababuleweyo ngegugu round ngokuthi bangamthwakazi? Baningi. Bangaki abashwele amathuba ngokuthi ngumthwakazi? abafakazi baningi bangaki abafiphezwelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakho neliyabe lisukela phambuka laya eceleni ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed bahlekisa ngoprofet Mohammed bahlekisa ngoprofet bani bani kufa abantu kuyaliwa ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikaNumzana uSengezo Jabangu nesithombe sikaMzilikazi kuyimpi kwabanye abantu ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya ukutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe
Hello ke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye Okungathwesi ke ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha na ngumkhokheli waleli qembu eqoqalo ntungameli inkomo we Studio 7
ngikamandukhimba ngwenye ngokusebenza lenkaya kodwa ngikhulele plant esigaba sasemagumbi lenkaya eforest akhulele plant esigaba sasemagumbi lapho ngikhule khona ngihliswa isalukazi ngisithanda kakhulu mamna Shona ongena udlale endlini enkulu kakhulu empilweni yami kuzokufikela ngikhona namhlanje ngiyambonga njalo sizohlala njalo ngimbonga uNkulunkulu azamthatha ngaleso sikhathi azomthatha ngaso kodwa bengisafisa ukuthi angigcinele yena lakho mina ngingumkhulu MTM Ngwenya Family Brothers sizolethulela idlakade lethu elisha linesihloko esithi sona bengizobuya le dlakade bengahambi ngedwa benhlangene neqembu lendamu leni Kings kanye nemalunga Brothers kuliqembu eliphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers i-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014 namhlanje sizolethulela nje idlakade lethu lesi-7
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abangabe bethanda ukuxhumana nathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemicimbi niyakhona ukusibhuka nesibizi seza sizonijabulisa akusinkinga le ningaxhumana nathi kulezi namba 0739400617 ngokuhlala sise-South Africa eJohannesburg
ubachiyela waphamazi abalandeli
eqinisweni ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe baseseka basisapota ngesikhathi sisukela siqala kuzekwena namhlanje abangazange belahle ithemba kithi abalokhu bethembele kithi besisapota njalo ngithi siqhubeke lisisapota njalo ukuze nathi siqhubeke silijabulisa ngendlela enhle kakhulu ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs ngcono lixhumane nathi sinasuka lapha nasindimazeka kakhulu ayikho into esiyithola njalo sisuka futhi singasena amandla ukuthi sibuyele sezele ezinengoma lijabule ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ububi wokuthi lithenga ama-R10 litshintshe nani nize nizothenga ama-original siyabonga abalandeli bakithi
Siyabonga ntungamili hobesi phake uhlelo amaculi bethu singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano we-rally etshitungiza kusasa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.